One time for the loving, two time for the loving. Baby, give me three time for your loving. All the time for your loving.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. I know that's what you want for me.
Ngitare ndakasitanga ndine 10 years vabereki vangu vaindotengera tumatoi tuyatwe twemagitari ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni aro saka zvakatanga kare ndichiri mudukusa.
Saka vabereki vaiti chii muchivakuona kuti musikana uyu akutoita zvemumhanzi uyu chaizvo chaizvo?
Vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vaakamboita dambudziko nekuzvitambira nekuti vaiti ndiri kufanira kutanga ndaenda kuchikoro. Vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic ndokuenda unoita madegree yangu. Pavakazoona song yangu yakuplayiwo paredio ndopavakazotanga kuzoti nditora serious.
I thought I saw you pass me. Boy, I don't think that you noticed that I got a thing for you. Maybe it's just in my head. You hit me with a bounce back, throwback.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindustry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo semaartist sevanhukadzi akawanda ende akasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handina kumbopfira ndadaro ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhaya iyo kumashow, vanoda kukuteererai, vanokuwanai kupi?
Ndinowanikwawo pasocial media. Ndinonge ndichinziwo Reich, REICHH, pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich, ZW, REICHH.
Mune mashoko amunoda kupawo vanokutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuno vanotonditsigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomumiririra kunge manager kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was a Friday, nasty Friday kudai. So chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nhasi.
Saka ndakabudisa kasong kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyrights haisi song yao, itemi song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yandinoda kuti tinzwe muzvara.
Tarisa mumia.